Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya naudzedu dzanhasi chitatu gumi guri 2019. Mutungamiri we MDC vaNelson Chamisa vanopa maonero avo pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa paurongwa State of the Nation Address nezuro. Vanachiremba vanoratidzira pachipatara cheparirenyatwa muHarare vachinyunyuta zvikuru pamusoro pekusagadziriswa kwezvichemo zvavo vachiti vacharamba vachiramwa mabasa kudzamara hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa vanoshanyira dunhu remashonaland west vachiona mafambiro ari kuita zvirongwa zvegomarara mudunhu iri. Verudzi rweKalanga muZimbabwe neBotswana voita urongwa wekusimbaradza tsika nemagariro avo muBotswana. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvomiramira kutengera hama neshamwari zvinhu zvekurimisa sezvo vari kumusha vari kukundikana kuwana zvekurimisa zvakaita sembeu nefotoraiza sezvo vasina mari dzinodiwa panguva iyo nyika yakatarisana nemwaka wekurima. Pachirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukubatsira hama neshamwari dziri kumusha panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.